zvakabuda mumusangano iyoyo EU esadzi ndozvatingati zvanga zvagara zvakatarisirwa tichitarisa ukama huripo pakati patingati isusu mapolitical parties enyika dziri muEU nezanupf government. Vanotarisa hurumende yavamunangagwa neziso rekuinzira kubudikidzwa nezvikonzero zvakawanda wanda zvavanotaura zvinosanganisirawo vana masanctions neukama hwavo mukuva maliberation wocomrades nezvimwe zvakadaro.
Pane zvamai makatarisira here kuti zvingabuda mumusangano weAfrican Union maererano neZimbabwe?
Zvatingati isusu tanga takatarisira kutiwo AU iitewo on the table nyaya yeZimbabwe ikwanise kuongororwa zvikurusa kana tichitarisa atingati mahuman rights violations anyanya kukwiriridza kupfuura zvazvaiva panguva yaitonga vaRobert Mugabe. Saka tanga tichitarisa kuti inge iri eshoko kuAfrican Union kuti nyika isiri kuhondo isiri armed conflict inouraya vanhu kusvika zvakadaro.
Munofunga kuti chii chakakonzera kuti African Union isagare yambotaura setazvaro rekuti Zimbabwe?
Chinhu chekutanga ndechekuti African Union tikatarisa nhoroondo yayo munyika dzisina yatingati armed conflict inonyanya kupinda panguva dzemaelections ichiita aya atinoti maelection observations. Saka vanhu vakamira navamunangagwa tozotarisawo zvekare mukati. Saka kayuniti kari mukati nesadziki ikakati kane nhoroondo yekuva maliberation struggle organizations kanoita kuti varambe vakabatana.
Ino SADC nezuro yakabudisawo gwaro ichitsigira hurumende yeZimbabwe, munotii nazvo?
SADC yakamira nezanupf. Zanupf haisati yachinja, saka vachakamira nayo, uye kumira kwavo nayo inyaya dzakangoda kufanana nedzandataura zveeu kuti vanofunga kuti ivo ava tingati isusu mabrothers mukati nesadzo vakabva vese kuhondo havangasiyani. Imwe nyaya zvevanhu vesadziki vanofunga chaizvo kuti Zimbabwe inyika iri mukati nemasanctions, saka vanonyanya kuita emphasize nyaya yekuti masanctions ndaabvise ndiwo ari kukonzeresa bongozozo, ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana.
Saka tikatarisa masangano makuru ari muAfrica, chii zvinoita kuti nyika dzese dzisave nehanya nezviri kuitika muZimbabwe?
Masangano akarwa hondo yatingati isusu hondo yedecolonization. Saka vanenge vari kufunga kuti vakapindira vachapa mukana kuMDC kuti itonge. Kana vapa mukana kuMDC kuti itonge, masangano ezvematongerwo enyika ari munyika dzavowo musadzika ari muopposition nemuAfrican Union achava nevimbo rekuti zvinhu zvinogona kuchinja, otanga kurwisa vatingati mapati iwayo ari kutonga. Saka kusava nehanya nezviri kuitika muZimbabwe inotoriwo futi yatingati self-protection kuti kana zvikachinja muZimbabwe nesikandisi tinotakuunga nemaopositions aya hatichakudzidzisawo tiri kutonga isusu maliberation parties.